Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 26 2021 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinezvo muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanotungamira munamato wekutenda mwari nekukomborera kwavakaita Zimbabwe gore rino asi vanopikisa vanoti minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitira neutsinye munyika vaimbove mutungamiri wetanzania vajohn magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu rechato kutanzania kwakare Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatungamira munamato nhasi vachitenda mwari nekupa Zimbabwe mvura yakanaya zvakanaka pamwe negoo rakanaka riri kutarisirwa gore rino pamwe nerunyararo nezvimwe zvakaropafadzwa nyika nanyadenga. Nunurai jena anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vakakoka vedzisvondo vezvematongerwe enyika kumuzinda wavo weState House uye vamwe vanhu vanga vachiona zvanga zvichiitika padande mutande. Vachitaura paurongwa uhu vamunangagwa vati vakaona zvakakosha kuti vanhu vacherechedze zuva ranhasi sezuva represident special national day of thanksgiving. Vamunangagwa vati sezvo vakambokoka vanhu kumuzinda wavo gore rapera kuti vasanye nekunamatira mvura munyika uye kuti munyika muve nerunyara. Vaona zvakakodzera kushevedza vanhu kuti vatende mwari zvakare. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti varambe vakabatana sezvo munyika muine runyararo. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Matata vati zvaitwa navamunangagwa chinhu chakanaka vakati minamato inofanirwa kuramba ichiitwa sezvo nyika iri pakati pedenda reCOVID-19.
Kuramata kwakanaka I think pane zvinhu zvakawanda zvinofanira zvichitenda pamusoro pazvo izvo zvakanangana nekuti vanhu vazhinji vakachengeteka pacovid-19 uyezve nenyaya yemvura yatakawana tinongovimba kuti vanhu vazhinji vacharamba vachizvichengetedza nenyaya denda recovid-19 richipo saka tinoda kuti vanhu vakawanda pavanosangana vachipemberera idza iyoyo vanoramba vachizvichengetedza denda harisati rapfuura saka tinonamata
asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Spachayo vati minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitira neutsinye munyika
munamato unotarisirwa nevana vezimbabwe munamato wechokwadi munamato werudo munamato wekubatana munamato wekusimudzira nyika munamato usiri wekuru kuti iwewe unoshandisa masimba ako kusunga vanhu kuvhara vanhu mujere munamato webudiriro yenyika yese munamato wekuti vanhu vararame pasina vanotora mari dzenyika pasina vanoita corruption yakasiyana-siyana munamato unoremekedza mabhazi ese ehurumende akafanana achibata munhu wese zvakafanana
tatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti mazuva ekunamatira nyika nekutenda achagara achitarwa here gore rega rega nemutungamiri wenyika kunyange hazvo vamunangagwa vati munyika mune runyararo sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muMozambique uko riri kuita misangano nechinangwa chekuti SADC iyo ine mutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi sasachigaro wayo izere matambudziko akatarisana neZimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe sezvo vanhu vari kusungirwa nyaya dzisina maturo vamwe vachirohwa nemasoja. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
Zere zveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezviro wakare. Kufa kwevanhu vaviri uku kwakasiya huwandu hwevanhu vafa kubva patanga chirwere ichi gore rapera wasvika pachiuru nemazana mashanu ane gumi nevasere kana kuti 1518. Huwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hwakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 38778. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 5488 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 yesinopharm, kuchitiwo vamwe chiuru nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606 vachibayiwa nhomba yechipiri nyika yose nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose pazviuru makumi mashanu nezvina zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 54892, kuchitiwo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri uchisvikawo pazviuru zvina nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4095. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba hwaigara huri pasi pechiuru, asi kubva nemusi wechitatu hwave kutambira muzviuru zvishanu nekuraudzira pazuva. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura chikamu chepiri chekubayiwa kwenhomba iyi, icho chine vemakereke, vashandi vemumahotera, vakwegura pamwe nevarayiridzi. Chikamu chekutanga chine vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanosanganisira vana chiremba, vakoti, vashandi vekumiganhu, mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekumajeri. Asi vakavanda vemuchikamu chekutanga ichi vanonzi havana kunyanya kutambira nhomba iyi sezvinonzi zviri kuitika muchikamu chepiri. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba iyi kunogona kunge kuine chekuita nezvinhu zviviri, zvinoti chekutanga kubayiwa kwavamunangagwa nhomba, kanawo kuti vamwe vave kubayiwa mushure mekuona kuti hapana chakaipa chakaitika kune vakatanga kubayiwa nhomba iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ngati mazuva mairi adarika nairo ranhasi tiri kuona huwandu hwevanhu huchikwira zvinofadza zvikuru, vachiuya nehuwandu hwavo kuzobayiwa nhomba yecovid-19.
Zvii zvingadai zvaita kuti huwandu hukwire?
Zvinogona kuti kubayiwa kwakaitwa mutungamiri wenyika President Mnangagwa mazuva maviri adarika zvakapa veruzhinji kuti nhomba iyi yecovid-19 haina njodzi uye inogona kubatsira. Saka sezvataigara tichitaura kuti urongwa hwakadai hunenge huchida kuti vatungamiri vange varivo vanoenda pamberi kuitira kuti veruzhinji vave vanozogutsikanawo zvekare kuti iyo mishonga iyi yavari kunzi vabayiwe yakakodzera here uye inogwanda kuvabatsira here. Saka kubayiwa kwakaitwa ivo vamudangagwa tinodaira kuti ndo chimwe chezvinhu chiri kukonzera kuti vanhu vakurumuke neuwandu hwavo kuenda kunobayiwa.
Kune vamwewo vari kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hunogona kunge hwakukwira nenyaya yekuti vamwe vaida kumbotanga vaona kuti vakatanga kubayiwa vanorarama zvakadii, munotiwo?
Zvinogona kuvawo zvekare kuti vamwe veruzhinji vanga vakamirira kuona vanhu vaya vakatanga kubayiwa kuti vanhu ivavo pane zvichazenge zvichizoitika here kwavari, sezvo muchiziva kuti iye zvinoizvi kwatoo nemasvondo mana kubva vakatanga kubayiwa nhomba iyi vabayiwa. Saka vamwe vanogona kunge vanga vachizviita vachenjeriwo vekuti ngatitange tamboona kuti vanhu vakatanga kubayiwa ivavo vachazenge vaine zvinozo vawana here.
Ko imi mamuri kufamba wo muri kuonawo urongo hwekubayiwa kwenhomba huri kufamba zvakadi?
Nhasi ndanga ndiriko kuWilkins Hospital ndichinobayiwa nhomba yangu yepiri. Zvandaona ikoko zvandifadza zvikuru. Ndaona mitsara yanga yakareba yevanhu vauya nehuwandu hwavo kuzobayiwa. Saka tinovimba kuti vanhu ivavo vacharamba vachiuya vachiwedzera nehuwandu hwavo nekuda kwekuti kusvitsa vanhu 10 million ibasa guru. Saka zvinodawo zvikare kuti nhau yedzidziso irambe ichisumudzirwa ichienderera mberi.
Ko iko kuwanda kwevanhu vari kuenda kunobayiwa kunoreveiwo kunana mukoti vari kuita basa iri?
Kuwanda kwevanhu vari kubayiwa nhomba zviri kurevawo zvekare kuti dai wandu wana mukoti avo vari kubaya nhomba wawedzerwa nekuvapawo maincentives kamugoho kanoita kuti vafare nekuda kwekuti vaakushanda nguva yakarebesa vava kubatsira vanhu vakawandisa. Izvo zvinogona kuti vakwanise kuneta pabasa vasazokwanisa kuitawo basa ravo vakafara uye vakasununguka.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Vaibwe mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu reChato kuTanzania kwakare. VaMagufuli vakashaya nechirwere chemwoyo svondo rapera. VaMagufuli vakafawa nemakore 61 ekuberekwa. Zvichitevera kushaya kwavo, mutevedzeri wavo amai Samia Saluhu Hassan ndovakagadzwa semutungamiri mutsva wenyika iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo yeTanzania. Zvuru nezvuru zvevanhu vemunyika iyi zvakachema vaMagufuli zvine mutsindo svondo rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendawo kuTanzania kunobata maoko. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vanoti vaMagufuli vacharangarirwa nekurwisa huori munyika yavo pamwe nekugadzirisa migwagwa nemamwe mabasa akanaka. Asi vaudza Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti vaMagufuli vangazongoshorwa nevamwe nemabatura avakaita denda rechirwere cheCovid-19.
VaMagufuli vanorangarirwa semhare munyaya dzekutonga senyanzvi yakanga yakamiririra zvido zvevanhu kwete pamuromo asi nemabasa. Mumakore matanhatu avakaita mutungamiriri wenyika yeTanzania, vaMagufuli vakakwanisa kugadzira migwagwa yakanga isina matara vakaisa tara. Vakakwanisa kuti Tanzania inzi pachirungu a middle income nation, nyika yakasimudzwa kubva muguruva rekutambura kusvika pakati nepakati pemararamiro akanaka edzimwe nyika. Zvokuti dai Mwari akavapa mamwe makore mashoma, Tanzania yakabudirira. Uyezve munoona kuti vaMagufuli vakanga vari mutungamiriri aidiwa nevanhu vake. Zvinoratidzikana makaona kuchema kwaita vanhu mumigwagwa, kuchema chaiko kwekuburitsa misodzi nekuungudza kusingaitwe mamwe vatungamiriri dzimwe nyika dzakawanda. Saka zvinoratidza vaMagufuli vakasiya chisveru kune vamwe vatungamiriri kuti idai vanhu venyu, mushandire vanhu venyu, musaise mari muhomwe dzenyu.
Munoona vachionekwa sei pasi rose?
VaMagufuli vakasevha mari yeTanzania vakarambidza vanhu kungofamba madhira ajojina. Vakati vanhu vagare pasi kana kwaitwa misangano kuenda munhu mumwe chete. Saka unoona kuti vaMagufuli makore esa vakatonga havana kundobhururuka kuuya kuno kuEngland kana kuAmerica. Vaitongoti vatungamiri venyika variko ndo basa ravo. Ende World Bank yakabva yapa comment yekuti vaMagufuli by cutting my trips aya vakasevha mari emamiriyoni akati kuti enyika yeTanzania. Saka naizvozvo mutungamiri anofanira kurangarirwa nekuda kwekuendesera donzo revanhu mberi nedonzo rechama chamapinduzi.
Asika tinoona vamwewo vanovashora panyaya yemabatiro avakaita nyaya yechirwere chanetsa pasi rose cheCovid-19. Imi munoona seizvi?
Vanhu vangangova nematauriro avo nekufunga kwavo. Nyaya yechirwere chedziva mupengo inonzi COVID-19 hakuna kana mumwe chete anga atiudza kuti aiziva kuti zviri kufamba sei. Vanhu vaingorarama on advice yescience neadvice yemafungiro avo. vamagufuli vakati zvaiva nani kuti vanhu varapwe nemarapirwo avaigara vachiitwa munyika mavo. Saka vakakonzera kuti vanhu vatarisire mishonga yemunyika mavo kuti idevelope, igadziriswe, ishandiswe pane kungomirira mishonga yevamwe, nekuti vamwe vacho vari kugadzira ka hatizivi kuti mishonga yavo vakaiwana sei. Saka nekuda kwekudaro vamagufuli vakaonekwa semunhu akaregerera kuti chirwere chienderere mberi. Pane dzimwe nguva kana uri mutungamiri wenyika kana mutungamiri wese paunenge uri unoita madhisizhen atingati sarudzo inogona kukubuditsa kana kukuwisira pasi. Iyi idhisizhen ndo imwe chete yavakaita kuti wazi era, but havasi munhu akagara ane madecisions anga aitwa nemhengera mupa dzatinoona kune dzimwe hurumende dzakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavhaza vachitaura vari parunare kuBritain naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuCameroon zviri kutadza kufamba kana kushanyira hama neshamwari zvichitevera kudhirika kwemugwagwa mumwe chete unoshandiswa kuenda kumaodzanyemba kwenyika iyi. Izvi zvinotevera kunaya zvakanyanya kwemvura. Mugwagwa uyu wakaparadzwa nemvura nezuro manheru munzvimbo yeBaba Joe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvunzwa mibvunzo yakasimba nezuro muurongwa hwavo hwekusangana nevatori venhau. Mibvunzo yakasimba yaive nechekuita nehurumende yavo paurongwa hwayo unobata zviri kuitika pamugano weAmerica neMexico uye kuti America ichabvisa riini mauto ayo muAfghanistan. VaBiden vakati havana kupfava panyaya yevanhu vanoda kupinda muAmerica zvisiri pamutemo, asi vakati vanhu vemunyika dziri muCentral America vanoda kuuya muAmerica nekuti vanoziva kuti vaBiden munhu akanaka. Asi vaBiden havana kuzvipira kuti America ichabudisa mauto ayo muAfghanistan musi wachivabvu 1 usati wapera sezviri muchibvumirano chakaitwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Asi vakati havo mauto ekuAmerica aya achabuda havo muAfghanistan sezvo asiri kugaramo kwenguva ndefu. Urongwa hweSouth Africa hwekuda kubvisa fenzi iri pamugano wenyika iyi neZimbabwe huri kutambirwa nenzira dzakasiyana siyana, vamwe vachiti zvichapa kuti vanhu vakawanda vapinde muSouth Africa zvisiri pamutemo. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika dzinoti danho rakatorwa neSouth Africa richapa kuti vanhu vakawanda vapinde nekubuda muSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvichakonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mumwe wevanhu vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende yeSouth Africa vaAnton Jongwe vanoti mugano weSouth Africa neZimbabwe uri paBite Bridge wagara uchikonzeresa mutauro kunyange kuine nzira dzakawanda dzekupedza dambudziko iri.
Zimbabwe kwenguva yakareba inyika ine matambudziko ayo kunyanya panyaya dzeupfumi ari kukonzera kuti zvizvarwa zvayo zvakawanda zvitsvage nzira dzekupinda nadzo munyika yeSouth Africa kuti vawane zvinovabatsira. Mapindiro avo munyika yeSouth Africa kazhinji kazhinji haatedze nzira dziri pamutemo. Vanotsvaga kupinda munyika iyoyo nenzira dzisiri pamutemo yatinoti illegal migration.
VaJongwe vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko ari kukonzera mhuri yayo kuti ipinde muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Economy yeZimbabwe inoda kuti ivandudzwe ive economy iri kugadzira mabasa anoita kuti vanhu vayo vagare munyika iyoyo. Tobva ipapo iyo nyaya magwaro ekufambisa inoda kuti iongororwe. Munhu nemunhu ane kodzero kuwana gwaro rekufambisa. Kana munhu aine passport andione paine reason yekuti atsvage nzira dziri dangerous.
Mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti sangano rao rakamboyambira hurumende yeSouth Africa nezvefenzi iri pamugano iyi.
Takavazivisa ivo kuti havana zvavaiita kana vasina kugadzirisa matambudziko aisangana nevanhu vanenge vachida kupinda munyika yeSouth Africa, anosanganisira kuomeserwa kwevanhu pavanenge vachida mavhiza ekupinda muSouth Africa mazuva, kuti immigration officer kuSouth African side vanotsarudza kupa munhu mazuva avanoda, kupa vanhu mazuva maviri munhu achienda kuCape Town, kupa vanhu mazuva matatu munhu achienda kuPort Elizabeth, kupa munhu zuva rimwe chete achienda kuDurban. Hazvina zvazvinoreva, saka naizvozvo takavaudza isusu kuti zvaisange zvichizobatsira vanhu vaitozama nepavanogona napo pese kuti vange vachidambura ruzhowa rwavakagadzira nemari yakawanda zvikurusa.
Sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Workers Network uye vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro muJohannesburg, Professor Jane Munakamwe, vanoti migano inofanira kunge yakasununguka, asi nyika dzakaita seZimbabwe dzinofanirawo kugadzirisa zvinhu zvinopa kuti zvizvarwa zvayo zvipinde mudzimwe nyika zvisingatevedzeri zvinodiwa nemutemo.
Zvinhu zvinonyadzisa nekushungurudza senyika kuti mukaona vana venyu vakuisirwa fence kuti vasajambe, zviri kureva kuti baba vari kutadza kuita basa ravo rekuchengeta mhuri. Naizvozvo tinotarisira kuti Zimbabwe inofanira kugadzira dambudziko reupfumi kuitira kuunza mabasa, pamwe nekurerutsa kuwanikwa kwemagwaro ekufambisa kuitira kuti vanenge vachida kupinda muSouth Africa vapinde zviri pamutemo.
Asi sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti fenzi yepamugano iyi yagara isina zvainoyamura nazvo, sezvo vanhu vari kugara vachipinda kana kubuda muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Chisingaonekwi nevatungamiriri vomuno muSouth Africa nevemuregion ndochokuti nyangwe ukaisa fenzi dzakadi vanhu vagara vachangokrosa, nokuti tava kugara mune imwe global village. Saka munhu kazhinji kana achiuya kune imwe nyika unenge achitouya kuhoshanda kana kuti achiuya kuhotenga achidzokera sezvinoita maZimbabwean. Saka haisi solution kana kuti hatingati sustainable solution.
Hurumende yeSouth Africa inoti yakaita ongororo ikabuda nechisungo chekuti fence iyi iyo yakavakwa nemari inoita mamirioni makumi mana emarand uye yakareba makiromita zviuru zvitatu idiswe zvachose. Pataenda pamhepo, Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekunze kweSouth Africa pamwe nebazi rezvekunze kweZimbabwe kuti mapazi aya anotambira sei kubviswa kwefenzi iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mitambo. Kubudirira kwakaita Zimbabwe kuenda kumakwikwi e2022 AFCON kuCameroon gore rinouya kwasimudza mufaro une mutsindo panguva yevanhu vakatarisana nematambudziko eupenyu pamwe nechirwere checovid-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vambokanganwa nhamo dzenyika pamwe necovid-19 vachifarira chikwata chavo icho chakarova Botswana 1-0 pamusha payo nezviro manheru ndokuwana tikiti rekuenda kumafainari eAFCON. Kwese kwese, munzira, mudzimba, pamwe nemumabasa, nyaya irungotaurwa nezvayo ndeyemaWarriors ayo abudirira kuenda kuAFCON mitambo isati yapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Zimbabwe yaratidza kugona kwayo kuti iri pazvikwata zvikuru muAfrica.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka. So far haiwa varagidza kuti haiwa panyanzvi tinokwikwidza varimo.
Zimbabwe yave nemapoints masere, mapoints mana pamusoro peBotswana neZambia uyezve mapoints matatu pasi peAlgeria. Kunyange ikarohwa neZambia, Botswana ikarohwa Algeria, zvikwata zviviri izvi hazvikwanise kusvika pamapoints ave neZimbabwe kare. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaHwanda Gombera vanoti vari kufara nezvaitwa neMaWarriors vachiti ZIFA inofanirwa kugadzirisa maitiro ayo kuitira kuti chikwata ichi chisasangane nezvimhinga mipinyi mugadziriro yekuenda kumafainari.
Zvakufana zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nekuti tana kuti ZIFA vachibatanidza zvinhu zvoda kuita zvinhu zvokujongera jongera vavabatanidza zvinhu zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association isu tikufara.
Asi mumwe muteveri wemaorias vaprosper Chimusoro vanoti Zimbabwe haisati yapedza basa vachiti chasara kurova Zambia nekuratidza kuti ndiyo shasha yenhabvu kuchamhembe kweAfrica.
Tikuona takahwina isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchangi yakamboenda kupi but tikuona takahwina and we move on.
Asi manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane shuwiro yekuenda ku2022 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yabudirira kuenda kuAfcon ichangobva kumafainari eChan.
KuChani takakwalify saka tinotozodzokera kuAfcon toenda futi kuWorld Cup. Aya, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup. Sangano rinoona nezvenhabvu muAfrica reConfederation of African Football harisati razivisa kuti mitambo yeWorld Cup iyi ichapfungaidza hutsi rinhi. Maorias ari kusvika muHarare kubva kuBotswana na8 dzemanheru anhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamira munamato wekutenda Mwari nekukumbirira kwavakaita Zimbabwe gore rino. Asi vanopikisa vanoti minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitira neutsinye munyika. Vaimbo vemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu reChato kuTanzania kwakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.